Isu sebato le MDC Alliance, tunongoteweze la mutemoka. Mutemu noti chi kana, kana constituents, kana ward, pechinge pafa munu, kana pagva munu. Ndipana fana kutuwa by-election. Nekuti Zimbabwe inonzi is a representative democracy. Zuchirewe zunichona kuti vanu vanumirirwa ne vamiririrwa vanenge vasarudza. Saka ivo vanhu vekuma wodzi ukoko vanhu vekuma constituency ukoko azviti kuti vagare vasina vamiririri ndochekutanga chechipiri nechekuti vanhu ava vanga varipo vakasarudzwa nevanhu vakatopuwa mandate yavo yakakwana e5 years vasarudzwa mubato ravo reMDC Alliance asi nekuda kwehudyire nekukara kwemarebels vana Monzora neZANU-PF vakadzinga vasarudzwa vevanhu. Saka ishu iripo yekuti kwanzi COVID zvazodii ndokunonzi kunzvenga nyaya chaiyo chaiyo nekuti haisi Zimbabwe chete ine nyaya dzemaelections. Ngatitarise Malawi yakaita maelections pafirst wave yeCOVID paya vakaita zvakanaka hatina kumbonzwa kuchema chema. Uganda yakaita maelections hatina kumbonzwa kuchema chema. Nyika dzakawanda dzaita maelections kusanganisira neAmerica. Ivo vezanu kutaura kwatiri kuita vanga vane politibiro vakatogara mupolitibiro nevanhu vakawanda vakaita mapati akawandisa vakaita marali akawandisa vakaita maelections emaDCC nyika yese vachiita iri nguva yeCOVID. Saka ishu yavo inyaya yekutya vanhu vari kutya kuenda kuvanhu vakadzinga vanhu representatives MDC Alliance macouncils nekuparliament nekuda kuba zvinhu ukoko hakusina munoziva parliament ine basa rekutarisa kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kucentral government ine basa rekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kumapazi akasiyana siyana ehurumende. Saka izvozvo ndozvavasingadi kuti zviitike havadi kutariswa havadi kuvhenekwa.
Pindura itinzwe vachinyoka.
Hurumende yakaita statutory instrument yokuti maby-election apostponwe nenyaya yeCOVID. Pasi rose rino rinoziva nyaya yeCOVID. Ende pasi rose rino kune nyika dzinopfuura 69 dzakapostpona maelection nenyaya yeCOVID. Kuita nyika dzinoshanganisira vana Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Cameroon, Canada, Chad, Chile, Colombia, Czech Republic, Ethiopia, France. My elections akawanda akapostpone. Akazoitwa nemamwe akamira kuti aitwe vavona kuti mazuva ano zvava nani. Ndizvo zvinoita hurumende yevanhu inochengetedza utano hwevanhu kuti hatikoshesi kuti tipe vanhu 32 vakarikolewa zvimabasa zvavo zvomukanzuru nomuparlamenti kuti vakurumidze kuinda kunopiwa muhoro vagere kumba nokuti misangano haisi kuitiwa. Hatikoshesi kupa vanhu mabasa 30 tichirasha upenyu hwavanhu. Zvavari kutaura zvokuti ZANU-PF yakaita maelections awo eDCC. So munhu weMDC ndinohwisisa kuti havazivi kuti maDCC election paward imwe neimwe electorate yacho vanhu 120 vakapiwa 2 days dzokuvhota. Asi kana tikati maelections eParliament hatigoni kuti kuvanhu ngakungovuya 120 pa district rimwe nerimwe kana kuti ngakungovuya vanhu 120 panzvimbo imwe iri kuvhotewa. Zvavanotaura zvokuti kwai politibiro iri kuita musangano. Politibiro ine vanhu vasingasviki 50 zvokuti kwai kuhla vanhu kunotaugwa navanhu vanofungira kuti vanhu vanovateerera zvituta nokuti vanokangama kuti izvo maby-election ari kunodzorera vanhu pavaiva. Chero MDC ikainda ikanohwina yachamisa kana kuti yamonzora kana kuti yani ikanohwina masits ose akaitwa recall namonzora, handiti hazvimbofi zvakachinja kuti ZANU-PF ine 2/3 majority muparlament. Izvo kuda kutsvaka kupomera mhosva pasina kuti vari kukonzera kuti macouncil asaita basa ndezvokuda kuona kuti vumbavha hwavo nouori hwokutengesera vanhu mastendi kubva muna 2000 vachipana mashamwari avo mastendi, vachipava nuna vavo zvana zvavo nevanhu vakafa mastendi zvakubahwa.
Vashatwa yatodzoka kwamuri.
Ndinofunga bumbiro remutemo renyika weZimbabwe rinopa masimba ekuitisa maelection kuboka rinonzi rakazvimirira rinonzi rezeki. Ndokufunga kwatinenge tichiita kuti iboka rinofanira kunge rakazvimirira. Boka iri rakaita zviga kana kuti zvaraifungira kuti ndozvinokwanisa kunge zvichiitika kuti maelections anga achiitika tiri munguva yakadai. Ndinozviziva kuti nyaya yeCovid yakamboderera mbichana, zvinhu zvikamboifambira mberi zviri naniwo, asi ndipo pakatopindira bato reZANU-PF, sekugara kwamunoita muchiziva kuti bato reZANU-PF rinopindira mumapoka ese richiita zvinhu zvarinoda nekushandisa masimba zvisizvo. Ndobva raisa statutory instrument yataurwa nevakura. Asi isu tinonga tichiti boka rezeki ngaringe richiita zviga zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nyaya vataura yema gatherings, painzi vanhu vafanira kupfuura 50, saivo vatotaura 100 and something, and zvinhu zvavaitaura zvemadcc zvinhu zvaiitika muvanhu, vanhu vachitoona kuti pari kutoita mhirizhonga apo, vanhu vakutorovana, vanhu vakadai, vakawanda kupfuura 100 and something yataurwa namukomongo. Asi inyaya yekuti ndezvekwavo zvevanhu havanei nazvo, nekuti ZANU-PF chanofanira kuziva mhuri yeZimbabwe nekuti ZANU-PF hainei nevanhu, hainei nevanhu nje, ine chayo chete chekuti yodzoka semasimba. Hatidi maitiro akadaro kunyepera ruzhinji rweZimbabwe, kumbunyikidza ruzhinji rweZimbabwe. Izvezvi vari kuzadza vanhu kumajere vachivanyema mabheo, vachidii, vanhu vachigara vakawandisa kumajere. Havazvizivi kune COVID. Dai kuti vachiziva kuti kune COVID vaidai vanhu ivavo vachitongwa vachibva kumba. Fadzai mahere akabata COVID nenyaya yekungovharirwa vharwa zvisina tsarukano. Izvezvi Alan Moyo arimo mujere arongovharwa zvisina tsarukano. Chii chinoratidza kuti Alan atongwa achibva kunze?
Vachinyoka petai zvenyu nyaya yedu iyi hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Munoziva kuti zvinogwadzisa mwoyo kuti kana uri munhu womuno muZimbabwe wakateerera vanhu vari kutaura kuti vanoda kuti vatore nyika vamboitonga, wovahwa mazuviro avo kuti nhai vedu wee, kana kuri kwokuti vanga vauwana mukana wokutonga nyika. Matakanana ataitigwa nezvinobva mufungwa idzi anga achatwisisa papi. Handisi kusora vataura ava, asi ndiri kuda kuti matauriro iwawa ndiwo akangofanana nezvinobuda kubva kusangano irori. Pointi ndeyekuti election inekapostponewa nekuda kwechigwere. Chigwere maurayiro achinoita vanhu hasiyani kuti COVID yokuAfrica haiurayi yokoko kuAmerica, kunyika dziri kure uko ndo inouraya. Aiwa, chigwere chinouraya munhu wose. Saka hurumende yavanhu kana ikavona kuti upenyu hwavanhu hunofanira kuchengetedzewa, yoita mutemo, haisi kuita zvinhu zvinyuwani. Zvavari kutaura kuti nebumbiro romutemo rinopa zeki masimba, zvinenge zvakangonaka kuti kana vanhu vadero vakuvudzei kuti zviri papi mubumbiro macho. Nokuti kana mukanoverenga moga muconstitution yeZimbabwe pasection 239, panonyatsotaura masimba ose ezeki, popedzisira nokuti izvo masimba iwawo inoaita in accordance with the law. Saka kana mutemo wenyika uchipa isimba kuvatungamiri venyika kana kuti kuna Minister of Health kuti adeclare a public emergency, kuita public emergency hakumisi maby-elections chete, ndiyo imwe yezvimwe zvimabyproduct zvazvo. Zvimwe zvinhu zvazvinoita ndezvekuti zvinodirecta madepartment ehurumende ose kuti aise musoro pamwe akatarisa emergency iyoyo. Zvinodiverta dzimwe mari dzanga dzichifanira kushanda kumwe kuti dzinde kunomira kuemergency iyoyo.